Kambani yezimasko yakapa vagari ava magwaro kuvazivisa kuti vabude mudzimba idzi musi wa 31 zvita gore rapera usati wasvika kana kuti vabhadhare mari dzemarendi dzose. Asi vagari ava vanoti vakatadza kubhadhara mari idzi dziri kudiwa nekambani iyi nekuti vazhinji vavo havasevenze sezvo vakagumurwa mabasa nekambani iyi kare. Vakawanda vevanhu ava vane zvikwereti zverendi zviri pakati pemadhora 600 kusvika pachiuru chemadhora. Vagari ava vanobhadhara madhora 30 pamwedzi. Chiri kushamisa nekurwadza vagari ava ndechekuti mapurisa ekambani yezimasco havasi kuburitsa midziyo panze, asi vari kuvharira midziyo mudzimba vachiisa svumbunuro dzavo. Mumwe wevavharirwa imba ndiamai Stella Ngandu, avo vanoti vakagara paimba yavharwa kwemakore 20 apfuura sezvo murume wavo asina kupiwa mari dzake dzose nekambani yezimasco. Amai Ngandu vanoti havarambi kuti vane chikwereti cherendi chinosvika 700 emadhora, asi vanoti havana kwekuenda.
Isusu zimasco maitira titeitambine inge zvinhu zvazvo zvisingotange pane zvinhu zvazvichiita unge pamwe ndezvematombe zvazvipindi zvavakusumamabatiro vakutiita ndokuti maitira chazviita zvokuti vanongonanga dzimwe dzimba vanosiya dzimwe dzimba pamwari kuita isusu tinoenda kumusangano wacho pamwe ndisavakuitirwo izvo zvatiuzoti pamwe tinoenda kumusangano zvese asi dzimba dzatingazvibvunza nenyaya yematongerwo enyika tinoziva kuti dzimba ndedzekambani hatisi kuramba kubhadhara but isusu tirikutiwo kana vachida mari vangosvika chingoti kana kuti sepo kwakatipa kuti musi wa 31 December itobude muvi saka musuwa nezuro ndipo vakatanga kuuya kuti makafunga seni nyechi yemaenhii yekuti mubude mudzimba tikati mari pane zvinhu zvese hatina kwatioita seni atitoiwana kubhadhara tiri kuda kubhadhara hatinamboramba.
Sachigaro wemadzimai mubato rezanupf munzvimbo iyi amai Edna Chimwanza vanoti vanzi vabude mumba nhasi kana vakasabhadhara mari inoita madhora 400 sezvo chikwereti chavo chiri chiuru chemadhora. Asa amai Chimwanza vanoona ruoko rwezvematongerwo enyika mukudzingwa mudzimba idzi.
Vandiudza shanhasi kuti vari kuda $400 ipapo havana kutombota kuti damari yakaita sekana yakadii vangu vasina sho $400 nhasi
tada totitomirirwa uchigari dzimba idzi nokuti isi mari dzekubhadhara chadzi hatina achitomborina kuti achitiwo kana tawana ishoma ishoma uchingoziva kuti ndine chikwereti uchinoita se uchinobhadhara kwete zvokuti $400 inobhadhara hatina kuramba kuti dzimba dzava tibhadhara tinobhadhara asi handina $400 yavari kundiudza nhasi vamwe vari kunobhadhara $30 achitambirwa machibhadhara $20 achitambirwa indonzi bhadhara $400.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wedunhu remutorashanga muzanu pf vamarikosi muparaganda vanoti vanhu vanodzingwa gore rese rinenge riine sarudzo munyika. Vamuparaganda vanotyira kuti nhengo dzavo dzichatadza kuvhota dzadzingwa.
Tinotadzisa electorate isinebetwa disintegrate nokuti atitosati tisisina vakabvisa vanhu isu zvakaita village ese vakabvisa vanhu ivavavo vakatigira vanyowani so that means all these votes are gone. Takatatopedza structure yedu yekutonhingiri yekunyora vanhu vedu ese mavoters edu saka ndisati isusu kwatiri ndhe main wari yedu kuti vakavabvisa apa vanoenda kupi. Whoever is going to be our MP for this area will lose all these votes. This is not a thing chiri kuitwa kamwe chete panhingi nevanhu ava. It seems the pese patinga takuenda kumaelection this sort of thing happened muna 2013 vakazviita 2008 vakazviita izvo zvokunetsana nevanhu.
Asi patabvunza vamuparaganda kuti sei vachifunga izvozvo sezvo kanzura wenzvimbo iyi iri nhengo yezanu pf vamuparaganda vanoti kanzura amai Ellen Mwachirimba vari kushanda nekambani yezimasco. Vanotiwa amai Mwachirimba vaitsigira chikwata chelacoste icho chairwisana neg40 kuti vatore masimba apo vaimbove mukuru wenyika varobert Mugabe vasati vabviswa pachigaro gore rapera muna mbudzi.
Dikanzela wedu akatova netiketi redu rezanupf ndisaka mumuita kuti anhingiriki tichitoita respond that seat from mdc tikamupa. Saka as time went on kanzela akatanga kushanda nevanhu vasiri mazuva lacosta nenhingi hatina kuziva takatoziziva manje kuti madhamu vedu avanga vari kulacosta vanga vasiri kug40 zvino isamwe tasingatomboziva kuti inonzi lacosta neg40 chii but ivo vanga vatova advanced ikoko kulacosta.
Kanzura amai Mwachirimba vanoti vanhu vanga vajaira kugara mahara vachishandisa zita rezanupf vasingabhadhari amai mwachirimba vanoti munhu anofanirwa kubhadhara mari yerendi kana kunotaurirana nevarudzi vedzimba kuti anobhadhara sei. Mukuru wekambani yezimasco kumutora shanga amai Fadzaigono varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 kumutora shanga, ndini Arthur Chigoriwa.